Vachitaura nevatori venhauku Crista Oasis Hotel, mutungamiriri wetupusiva Nelson Chamisa vati basa rekutsvaga vachamirira bato rapera.
Tambira mazviti akabva muvanhu muruzhinji rweZimbabwe kumativi mana enyika, maconstituents ese, kumawadhi ese. Tine mufaro mukuru kuti nemakandidhetsi akasimba achange achikwikwidzana nezanupf kuti tinge tichibudirira musarudzo tiri kuwa. Mazita atovapo, vakasarudzwa vatovapo, veruzhinji vari kuziva munharaunda dzakasiyana siyana kuti ndivo vakasarudzwa. Changosara kuti hatizoti finalist ichabuda zvayo painenge yava kuzeki.
Vachamisa vati havangatauri mazita evachamirira bato ravo vachiti vanozovhiringwa nebato riri kutonga rezanupf. Vachibvunzwa nestudio 7 kuti danho ravo iri harizounze kupokana here munguva yesarudzo dzaswedera, vachamisa vati havaoni sekudaro.
Changosarira kungoshambadzwa kunodikwa. Saka isu hatina zvokuti kune gakava kana kune bopoto ungagumbuka zvazvo mumba here. Ndezveruzhinji, ndezvekutumwa. Ungatsamwa kuti hauna kutumwa, kunoita basa. Asi unenge uchida kunoita zvimwe.
Vataura vakamirira sangano range richitungamira urongwa hwekusarudza vamiririri kana kuti Candidates Independent Selection Panel vaPraise Moyo vati vanofunga kuti vakaita basa nemazvo.
Zvakabuda ndezvekuti prosesi yedu yakaonekwa yakachena ende tasezvezvovo takagumbuka tikazokombaina mazita evanhu vanokwidziwa nemacitizens ndiwo achazosa kuita kupati nhasi uyezve neripoti yemakondatiro anaita.
Imwe nhengo yedare reNational Assembly vari kubato rezanupf vaJoseph Chuma vati tupusi iri kukundikana kusarudza vachaimiririra izvo zvoita kuti vapomere bato rezanupf zvisina maturo.
Tinogara tichiita maelections navo vachibvisa mazita evanhu vavo vari kukwidzidza maelections iwavo. Hapana chakamboitika kwavari, havana kuurayiwa, havana kudyiwa, havana kutsakatika. Saka nhasi zvavanozoti vari kuhla kuti vape vanhu mazita evanhu vachavamirira zvimwe zvireve izvozvo. Izvo zvinongobudira chete pachena kuti iye TPC yaratidzira kuti haigone kuronga zvinhu zvayo. Vakatadza kuita zvinhu zvavo, havana mastrata apa navo vari kuhla manje kuti makandidati avo sezvo vakawanda kudai vachavaita sei sezvo vasina kuita maprimary elections apa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kudivi rezanupf vagadzira chirumanzi vatiwo zviri kuitwa netripc mahumbwe.
Mahumbwe hazvishandi kusika yese. Iye zvino yakuziva kuti zanupf ichamirirwa nani 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 nani. Apa tiri kutaura mapolitical party ina mastructures ina purezidendi vakaitwa congress vanhu vakati uyu ndo watinoda. Hakuna congress yakatichamisa ndiye purezidendi. Iyi ibuldozer pachirongwa.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika Matinashe Mugavi vati danho ratorwa netripc iri danho rakanaka zvikuru, vachiti zvichitariswa kuti vanhu vanombodyikidzwa sei munyika.
Kuna kunge idanho rakanaka tichitarisa mamiriro akaita environment yatingati environment yepolitics dzemuno. Panewo zvinhu izvi zvakadai zvinowanza kuitwa mushure mekunge vanhu vatarisawo kuti zvii zviri kuitika in terms of security yemakandidati yavo.
Kunyange dare renomination court riri kugara nemusi wechitatu, mamwe mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora haasati azivisa kuti ndiani achavamiririra musarudzo. Bato rezanupf chete ndiro rapeta urongwa hwaro nekuzivisa kuti ndevapi vachakukwidza vakarimiririra musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.